Houchi vanoti anokunda mumutambo wanhasi achawana mukana wekurira bhande repamusoro-soro reWBC regoridhe iro riri maoko aYemileti Mercado wekuMexico pari zvino. Chiwandire anga akamirira mutambo uyu nemaziso matsvuku mushure mekuendeswa mberi kwawo kubva musi wa27 nyamavhuvhu kuiswa musi wa1 gumi guru ndokutadza kuitwa musi uyu zvekare. Asi munozi akasvika muZimbabwe nemvuro mushure mekupindira kwehurumende kugadzisa nyaya dzemari dzaitadzisa mutambo uyu kuitwa. Vatambi ava vari kubhadharwa mari dzavo nehurumende iyo mukuru weZimbabwe Boxing and Wrestling Control Board vaLorenz Zimbudzana vanoti anokunda ari kuwana zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica. VaZimbudzana vanoti vari kufara kuti mutambo uyu wabudirira vachiwedzera ivo kuti vachafarisisa kana Chiwandire akakunda. Chiwandire pachake anoti akagadzirira zvakakwana mutambo wakakosha uyu.
Mutambo uyu mutambo wandakagadzirira kwenguva refu, saka zvese zviri kuendeka, hapana chisiri kufamba, takagadzirira zvese zvakakwana.
Asi munozi ane nhoroondo yakasimba mumutambo uyu mushure mekukunda mumitambo makumi mashanu nemiviri pamitambo makumi mashanu neminomwe yaatamba. Chiwandire atamba mitambo misere akakunda mumitambo mishanu. Mumwe murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vayambira Chiwandire kuti anofarira kusunga dzisimbe nekuti munozi haasi wekutamba naye. Asi vaClyde Musonda vanove zvekare murayiridzi waChiwandire vanoti mutambi wavo ane matambiro akasiyana zvikuru nematambiro evamwe vanhukadzi zvekuti vari kuona achidarika pachinano chaari ichi.
Ane speed plus anokanda magood punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi.
Vanoti vari kuona Chiwandire achidarika pana munozi achinotora mabhande ese ari muremu uhu.
Musikana uyu ari kuenda kumberi zvokutoti tida kutoti azenge ari musikana anotori nemabelts ese mudivision imomo, tichitaura kuti anofanira kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndo kwatakavavarira kuti anga achisvika iko.
Mutambo uyu ndiwo wekutanga weWBC kuitirwa muZimbabwe uyezve wechitatu chete kutambirwa muAfrica. Pamusoro pemutambo waChiwandire naMunozi pane mimwe mitambo yetsiva minomwe yarongwa manheru ano. Tinashe Madziwane oyo akambotora mukombe weAfrica Boxing Union ari kupinda munhandare kurwa naJeremiah Mere vachirwira bhande renational champion rehuremu wesuper bantamweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.